pari zvino mvura haichisiri kunaya yamira kunaya mvura but vanhu vakawanda vasati vadzokera kwakune misha yavo nokuti mvura ichakawanda paground saka zviri kuitika pari zvino ndezvekuti CTU nemamwe maboka anobatsira akaita sana UNICEF vari kutraya to come to the ground kuti vauye kuzobatsira vanhu vaya vaya vari kugara panze vanhu vasina chokudya vakatorerwa mbasha nemvura saka pari zvino ndo zviri kuitika paground
rubatsiro rupi rwamuri kuwana izvozvo kana ruri kuwanikwa nevanhu vari ikoko
chataatanga kuziva ndechekuti kwatumirwa chikopokopo chokuti chinobatsira kuti ivavo vanga vari mumakomo vange vari panzvimbo dzinoratidza kuti vari kushaya mvura kuti vatorwe vaindiswe panzvimbo dzinenge dziri sefi so far ndozvandoziva kuti ndozvaitika chikafu ndofunga vari kubatsirana pano nepapo apa nehama neshamwari hatisati tawana any formal assistance in terms of chikafu kubva kumasangano akasiyana siyana
uwandu hwevanhu vakakanganisirwa misha yavo hungasvika kumhuri dzakawanda zvakadii
tiri kutarisira kuti mhuri dzinosvika makumi matatu dzichienda kumusoro vakarasikirwa nemisha mukati menzvimbo iyoyo
ndekekutanga here kuti nzvimbo iyi inge ichisangana nemafashamu akadai
akadai mafashamu tatanga kumaona gore rino haasati atomboitika kuti asvike pamevhu paasvika parizvono
chii chamunofunga kuti chakonzera mafashamu aya
chakonzera mafashamu ndofunga kuchinja kwemamiriro ekunze mvura yanaya mukati medzinga gore rineri imvura yakawandisa zvatisati tamboona chokutanga but iyo nzvimbo yacho yagara inzvimbo iri panzvimbo pakaita sanga pakarerekera paita sanga pari pasi pasi zvakariri pakati pedzidzi zhinji saka izvozvo zvinoita kuti dzidzi dziya dziya kana dzavhara dzobva dzatanga kunopinda mukati memisha yevanhu
matunhu api kana nzvimbo dzamungataura nemazita kuti nzvimbo dzakati nedzakati ndo dzakakanganiswa
nzvimbo yakakanganiswa yose inzvimbo yaishe chinagoma nzvimbo yacho iyoyo inosanganisa mavillages akaita sechininga pamwe chete netsungwai
tichitarisawo rubatsiro rwamuri kuwana muri kugutsikana here nerubatsiro rwauya munzvimbo yenyu kusvika pari zvino
pari zvino tingati vari kufanira kuita zvavanofanira kuita so far vari kuita nenzira yatinoti yakanaka hatina zvakanyanya kuwanda zvatingashoropodza fanika inini pandakalasta kuinda kone zuro nhasi ndasvera ndisimo mudunhu racho but mangwana makusendirei nakutova paground kunoona kuti mabatsirirwo atiri kuita ndiwo here atange takatarisirawo kuti tibatsirwe nenzira iyoyo.